Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu chikunguru 2018. Mutungamiri we Zanu PF uye vanu mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanoita musangano nevatsigiri vavo kwa Mutare vachivavimbisa upenyu wakanaka muhurumende yavo. Vamunangagwa vatenda Mwari kuti amai opa muchinguri kashiri vakapona zvichitevera kukandwa kwegrinedi muBulawayo. Vakatiwo vakembo Mohadi vakadzoka munyika kubva kuSouth Africa kwavanga vachirapwa, asi vakati pachine vanhu vaviri vane upenyu huri munjodzi zvichitevera kukuvadzwa kwavakaitwa negrinedi. Sangano revana chipanga mazano reAfrobarometer rinoburitsa ongororo inoratidza kuti vanhu vari kufarira zvakanyanya mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kudarika vamunangagwa, nekuti vanovimba kuti vachamisa vachawanisa mabasa, asi vamwewo vachiti vanovimba navamunangagwa pana vachamisa pachigaro chemutungamiri wenyika. Vamwe vari kupinda musangano yemutungamiri wenyika vanoti vari kumhanya mhanya chose vachitsvaga rutsigiro kunyangwe hazvo zvavari kuita zvisiri kuonekwa neveruzhinji. Vakuru mumapato vezvematongerwo enyika vokakavadzana pane zviri kuitika mugadziriro yesarudzo, izvo zvinosanganisira madhindirwo egwaro rekuvhotera mutungamiri wenyika. Zimbabwe Electoral Commission yoendeswa kumatare nemapato ezvematongerwo enyika ayo ari kuda kuti ZEC ikomekedzwe kutevedzera mitemo yenyika pakuita basa rayo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda muongororo yeAfrobarometer pamwe nenyaya dziri kumatare pamusoro pemaitiro eZimbabwe Electoral Commission ayo ari kushorwa nemapato. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa iWhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibate na 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.